think pane zvinhu zviviri niko mablessing. Ngatibvumiranei kuti nyaya dzekubatana nekubatana iprincipal isina contestation, isprincipal isina munhu anofanira kuita kodzero yekubvunza. Kana tabvumirana ipapapo ngatichiendea pastage 2, condition yekubatana yakaita sei, tochiwirirana manje nemaconditions acho, achatitungamira ndiani, pati yekwati ichaona masisi mangani, pati yekwati ichaona masisi mangani and why. And ipapo ngatiquestionei straight, but we have to question in good faith, and we can't use nyaya yemasisi to undermine the principle, incontrovertible principle yekubatana. Fungai imimi kwayo dzakanyaya kunyora kuti nyaya dzekubatana dzokonzera kusabatana mumabato aya zvinotonyadzisa. We have to do better than ZANU-PF. ZANU-PF, despite all their divisions, they are still together under ZANU-PF. Emmerson Mnangagwa can't drink the same cup of tea or the same ice cream with Jonathan Moy, but they are still together because they've got one thing that unites them. In their case, it's power retention. In their case, it's personal aggrandizement. So we as opposition, we must do better. Our central strategic objective, kubatsira vana veZimbabwe kuti viite change munomu. Our central strategic objective, kubvisa ZANU navamugabe kutiise utungamiri hune rudo. Hakuna munhu achazviita, hakuna pati ichazviita iri yoga. Kana uchifunga kuti unozviita uri yoga, uri kutopenga. So we have to be very clear on that. We have to be very clear on that. So ngatikweshanei kusvika tibvumirana kuti that is the correct thing to do. Afro Barometer yakaita survey muna May of 2017. Afro Barometer ibato repasi revakafunda vanoita zvemasurveys nemaopinion polls. 75% of Zimbabwe is what one unit. And who are we? Tiri anani panyama yehuku kuti tumpimire pamberi pavo tichiti hatisuka kubatana, todivida namavote.
Asika pane nyayawo dzezvigaro apa vabiti kukwikwidza musarudzo, handizvo here zvimwe zviri kunyanya kukonzera matambudziko iyaya? Uye sevatungamiri, muri kukwanisa here kuti muudze vanhu kuti chakakosha handi zvigaro asi kuti muchinje mamiriro akaita zve?
Ngapaitwe manegotiations. Kana paitwa manegotiations, poitwa deadlock nemanegotiators. Kana paitwa deadlock nemanegotiators, nyaya inorifiwa kumaprincipal. So tambudziko riri kuitika ndekuti manegotiation acho hakuna, asi vanhu vava kutorovana nekutopenga. Hakuna deadlock because hakuna negotiation yataitwa. So let's be bona fide, ngatiitei zvinhu muchokwadi. Let's negotiate. Kana tanegotiata tete deadlock, kana taita deadlock zvoendeswa kudenga kumaprincipals. So far we are fighting over nothing because there's been no negotiation. People are bending around mafiga. I'm 102, I'm 108, I'm 114, because as far as I know, there are no negotiations that they've made.